Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndichiti yei no misoro ye na udzedu dzanasi chishanu mbudzi 23-2018. Vanhu vanosvika vashanu vanofungirwa kuti vafa apo ndege yavange vachifamba nayo yadonhera mugomo reChemanjerenjere pedo nemugodhi weRenko Mine kumasvingo South. Bato rinopikisa reMDC roshora budget rakaturwa negurukota rezvemari Vantuli Ncube richiti harina zvariri kubatsira varombo. Nyanzvi dzodzeyawo maonero adzo panyaya yebudget dzichipa maonero akasiyana-siyana. Zvimwe zvitoro munyika zvoderedzawo mutengo yezvinhu zvakasiyana-siyana mukucherechedza zuva reBlack Friday inova tsika yekuderedza mitengo munyika yeAmerica semunongedzo wekutanga kwekutengeswa kwezvinhu zvekisimusi. Munhau dzemitambo makundano eCastle Lager Premier Soccer ari kusvika kwamvura yacheka makumbo svondo rino asi pasina FC Platinum iyo yakatora mukombe wemwaka uno kare. Muchirongwa cheLive Talk nhasi tiri kutarisa hurukuro yakaitwa neStudio 7 yakabatana neMedia Center muHarare nemusi wechitatu. Muchanzwa hurukuro iyi kubva na8 manheru semazuva ose kusvika na9:30 manheru. Asi sezvo takabika chirongwa ichi hamukwanise kutichaira runhare kwanhasi. Vanoda kuteerera Studio 7 tibatei na7pm pamasaisai anoti 909am 4930 15460 ne13860 kHz pashortwave mazuva ose. Munokwanisawo kunzwa Studio 7 na6 AM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 909 AM 6175 ne9875 shortwave. Musakanganwa kufarira Facebook page yedu yeVOA Shona. Kurudzirai hama neshamwari kuti dzitifarire paFacebook page yedu.